Sachigaro vekomiti inoona nezvekurima iyo iri kuda magwaro aya Justice Mayor waJajena vaudza vatori venhau kuti kunyange hazvo mukuru weAdava Willard Mbona pamwe nasachigaro wekambani vaBezo Nyabadza vakapopotedzana nhengo dzekomiti yavo nezuro, nhasi chaiko vaudza kuparamende magwaro ese avari kuda.
Vaenda ndofunga vakanogara pasi vakadzeya vakaona kuti zvinogona kuvaisa panguva yakaoma parliament ine masimba ekuvasunga kana zvanetsa, nekuti vanhu vazhinji vaifunga kuti parliament new constitution ya 2013 yakabvisa provision yekuendesa munhu kujere, but yakadzoka provision iyo. So what it means is ukaitwa macharges, conduct of parliament, macharges kwa convictwa, parliament inokuendesa kujera.
VaWaJajena vati vanofara kuti vakuru vakuru veAdha vazoita sezvinodiwa mushure mokuona simba redare reparamende.
Parliament dare rino iri rinoita oversight, rotarisa zvinhu zvese zvehurumende, and vanofanirwa kuti pamapepazi ese avanawo regardless of maclauses avanotaura. Then vabuda muno vakambopopota vanyabadza vakaita noise vakati ndiri kuita kunge headmaster, kuita committee inonge headmaster, ndiri kuvashora. Isusu sedare tikati hatisi kusorai, asi tiri kuti complyai nemaprovisions emastanding orders neconstitution yeZimbabwe.
VaWaJajena vati komiti yavo ichaongorora magwaro aya kuti vaone kuti zvisungo zviri kuitwa nekambani iyi nemamwe makambani zviri kubatsira nyika here kana kuti kwete. Vati mushure mekuziya nyaya iyi vachaongorora unhu hwavanyabadza kuti vaone kuti vanokodzera here kuramba vari mubhodhi rekambani yakakosha seAdha.
Tapedza nyaya mapepa avo tozotarisa unhu hwavo kuti vanokodzera here kunge vari chairman westrategic parastatal yenyika, vanobuda vachisora dare reparamendi.
VaWaJajena vati komiti yavo inoda kuongorora zvibvumirano zveAdha neGreen Fuels, Trek Petroleum pamwe nezvimwe zvibvumirano zvese zvayakaita nemakambani ese emuno neekunze. Kuobvira svondo rapfuura, vakuru vakuru veAdha vange vari kuramba nemagwaro ezvibvumirano izvi vachiti hazvifaniri kuzivikanwa neveruzhinji, uye mamwe makambani avakaita nawo zvibvumirano izvi anogona kutemerwa zvirango zveupfumi nedzimwe nyika dzekunze kana akazivikanwa kuti anoshanda nehurumende yeZimbabwe. Chisungo cheAdha neGreen Fuels kuChipinge chichiri kukonzera mutauro, uye vagari veko havasi kufara nechisungo ichi sezvo vari kutorerwa minda yavo. Mukuru wesangano rePlatform for Youth Development iro rinoshandira kuChipinge vaClaris Maduku vaudza Studio 7 kuti vanofara chose neongororo yave kuitwa neparamende.
Ndinongoona sekuti ukama huri pepakati pekambani iyi nevatungamiri hausi kutifadza, zviri kuratidza kuti pane zvakawanda zvakavanzika, sekuti tiri kushamisika kuti vanyabadza navambona vari kubvunzurudzwa ku portfolio committee yavaJajena yezveminda, asi kuita kwavo havasi kupa cooperation. Zviri kutibudisa pachena kuti ukama nezviri kuitika pane zvakawanda zviri kufamba zvakanaka.
AdHa ikambani yehurumende inoona nezvekurima uye ine mapurazi matunhu ese munyika. AdHa inoshandawo nemakambani akawanda emuno neekunze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.